sasegini mila zasasegini Zimbabwe tanzwa kuti mutengo wechingwa wawedzerwa but hatina kuona haidi kwawedzerwa asi chatingataura ndechekuti mutengo wechingwa kunyange zvao kana kuri kunzi wawedzerwa timataura zviri kuitwa hazvinei inyaya yeflower nekuda kuti flower kumamillers isusi mamillers tisu tinogayawo tichipa mamillers flower tiri kuvatengesera mutengo wedu weflower wagara kune costing kataunobvira wachinjira kubva kumwedzi mina ngamushani yadarika
gorosi rekugaya chingwa ririmo here rakakwana munyika
chingwa chinosanganiswa negorosi yatinorima munyika kwete rimwe ratinotora kunze kwenyika zvakare zvichiitika kubva kare saka gorosi ratinorima munyika ririmo rakawanda rakarimwa kubva kumwinta kuti winta cropping season yadarika rakawandisa asi gorosi rekunze rindoriri kuti shovekei tine gorosi rinodarika 25,000 metric matani anodarika 25,000 ari kubveira akauya muna December ari kuda mari yekunze tiva munoziva muforeign currency ndo yatimisa kutinge tichiunza gorosi iroro ndoda kuti ibatanidze nenyaya yechingwa kukwira kwacho kwachaita kanakana kuti nenyaya yekuwanikwa kweflower yacho sematauro anaita flower kuwanikwa kwairi kuita kuma kune vanogadzira chingwa yati zvatiderere zvishoma nekuda kwekuti gorosi iroro haisati rakwanisa kunge rawai nekuti mari iri kudiwa haisati yakwanisa kunge yapuwa kune vanogaya kwatiisumamilasi kuti kwanise kuenda kubhera kunotora gorosi iroro asi izvozvo hazviiti kuti chingwa chikwire kune vanogadzira chingwa
gorosi ririko iri rinoda mari kuti ripinde munyika
takatenga 30,000 metric tons dzegorosi kubva miriko makunga ikoko zvaida 12.2 million dollars iri mari yekunze maunited states dollars asi bhanga rakaguru renyika rakakwanisa kuitisa mari inosvika iyo 2.5 million dollars chete pazvino zvapane imwe outstanding ingangosvika kuma 9.something million inodiwa kuti tikwanise kuunza gorosi rekubheira iroro.